manera kana kamuri Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera chivabvu 2020 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel To, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri makumi matatu nevana, kwete makumi mana vayakazivisa mari mwezuro. Munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vanotsanangura zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva enational lockdown. Vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom Mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakawedzera nezuro nguva yenational lockdown nemasvondo maviri. Tabata munyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko Vanik Mangwana kuti vatsanangure kuti chii chakapa kuti hurumende itore danho iri.
Hurumende yakawedzera danho rekuti nyika irambe iri pauchenjeri yakangwarira kudzivirira denda recoronavirus kwamazuva anoita mana 14 days. Chikonzera ndechekuti denda iri harisati rapera. Kune dzimwe nyika dzisiri kutopekesha riri kuwedzera tikatisa nyika dzekutana South Africa, Ghana nekumwe muno muAfrica riri kutowedzera. Nekudaro mashandiro atinoita, mafambiro atinoita, matyidzano atinoita nedzimwe nyika anoita kuti isusu tive neutera huno kana denda iri rikauya munomu. Ririmo zvaro munomu. Hongu muno mariri macho rinofanira kuonekwa kunzi harisi kupekesha richifamba kubva kumunhu kuenda kumunhu. Nekudaro pane zvibatano anofanira kutorwa akaita sekupfeka mask kuitira kuti denda iri risatapuka kubva kuno munhu richienda kune mumwe.
Danho rakatorwa nehurumende nezuro iri rinorevei kuruzhinji rweZimbabwe.
Hongu pane kurerutswa kuri kuitwa pamatano aya. Kare kare taiti vashoma vaifana kushanda vaivanga vari mataiti essential services chete. Tapedza izvozvo tichisunungura nyaya dzezvoupfumi tikaenda pachidano rechipiri kubva pane rechina tikaenda padano ratakati zvino vemigodhi ngavashandewo, vamwe vemisika imwe yezvechikafu ngavashandewo. Ndokubvapo ndokutenda padana yachirerutsa futi takuti vesi vanoona nezvekugadzirwa kwezvinhu nekutengeserana ngavashande ngavaende kumabasa. Asi avo vanoita zvekumhanya mhanya vachingotengesawo zvimwe zvaizvo zvekuti munhu araramise mhuri zvokunonga nonga ngavasashanda. Avo vamabhazi ngavashande havo vose. Kusara kweva makombi vaya vanomhanya vanongomana maemergency taxis vaya vaya ngavasashanda. Nokuti ivo vaya vaya zvinonetsa kuti chengetedze magariro avanoita imomo, maunganiro anoita vanhu nedzvikitsviki rinoita vanhu vakambandikidzana rinopa kuti denda iri rikwanise kutapuka kubva kumunhu kuenda kumunhu.
Zvii zvakanakira kana kushatira danho rakatorwa nehurumende nezuro?
Izvi zvinhu zvakaisirwa kuti vanhu tisakuvadzwa nedenda iri zvakaitwa kune dzimwe nyika. Ndinoona vateereri venyu vanoziva kuti tikaenda kunyika yakaita seBritain kunogona kufa 800 people pazuva rimwe chete. KuAmerica pamwe vanga kusvika ku2000 pazuva rimwe chete. Muno muZimbabwe hatikwanisi kudaro. Tichine rombo rakanaka kwazvo kuti denda iri munomu rauraya vanhu vana chete. Haritina kukuyiwa makwirwa akuitwa kune dzimwe nyika. Kuti munomu kana tikati 4AJ vanenge vakatowandisa nokuti kubvira parakatanga kusvika ino A4. Saka hatina kusvika ikoko nokuda kwamatanha anotora hurumende. Saka hurumende haikokwanisi kungoti taakungoregedza mhepo dzedenda dziya dzivhuvhute pakati pedu. Aiwa tinopera. Ndo urongwa hwakaita hurumende kuchengetedza utano hwevana veZimbabwe nezvizvarwa zveZimbabwe.
munyori mubazire zvekubudiswa kwemashoko vanik mangwana vachitaura vari parunare vari muHarare. Nasi tatambira mashoko kubva kumuteereri weStudio 7 akachengetedzwa kuBulawayo. Tinoimba kuti hurumende yakateverera panguva ino.
Ndinonzi rutendo kwa United College iyaya UC College muBulawayo. Ndave ne 20 nasi ndere chi 23 tiripo. Chikafu chatinodya chisiyeuti zvamuchose nezuro chaye chaye. Takadya sadza nekabheji risina mafuta, risina madomasi, risina chinyi. Sipo paba panogona kungonzi bhaa rabonese rinogona kungonzi vanhu 20 or 30 pabhaa. Mapedzi atinopiwa kunge watoenda watombonotaura navo zvimwe zvisimwe watovaratidza seni zvangu ndakatomboenda ndikatovaratidza kuti ndionai ndikatovavhurira kuti nditori kumwedzi. Ndopavakatozondipa mapedzi. Nzvimbo yatiri haisombosiri yeuti takapiwa machira emunhu andirinaya emujera aya ndo hatiri kufuga zvidhongi zvimachira. Muturungu chatirongokumbira kuhurumende ndechekuti tiende kumba nekuti hatisi chadi zvimwe zvakanyanya. Vamwe vedu vakabuda, kasi vakabuda havana kuwana transport, vakadhambiwa na 6 o'clock. 150 bonds nevaenda mheno kuHarare, nevaenda kupi, vanyango vaenda kuMutare vakangopiwa ma 300 bond wawo. Chatinokumbira dei vanhu vatibetserawo, dei hurumende yatinzwawo kuti tsika dzedu. Raifi yatiri kurarama panapa ndeyevasungwa. Namwe mazuva chavo chavo mapurisa anotomboti abhuza zvokuti dzokerai dzokerai, totorohwa nemapurisa achiti abhuza dzokerai kumunandikeni kwenyu hapana sadza. Saka chetsawo kuti mukatoona toenda pasocial media oro takutaura nemazita edu zvinhu zvinhu zvinenge zvatotinetsa patigere. Zvinhu zvekutoti nyange ndichitaura panapa ndichiona situation yamwe mai vatiri kugara navo vari kubhidha nani stop fee, varotaura kuti kumba vakangosiya kusina kana chinhu. Ende tinongokumbira kuti kana makutipawo mari yebhazi, muzive kuti mari yebhazi iyi nemareti aveko nemachinjiro akaita zvinhu muZimbabwe, hamusi kuexpekta kuti munhu anoenda hameno kure kwakati bond 300 bond ndofunga nyange muHarare chaimo chaimo haisi kusvika. What about anoenda mberi kwakaita sekumberi kweHarare? Tokumbirawo mutibetserewo postewo nhangisini.
Apo vatori venhau munyika vari kubatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day, vanoti kuita basa ravo vakasununguka kuri kuvanetsa zvikuru sezvo vari kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda munguva ino apo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere checovid-19. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vamwe vatori venhau vanoshanda vakazvimirira vanoti nenyaya yekubvara kwakaitwa zvizhinji munyika havakwanisa kuita basa ravo nemazvo uye kurarama kwavo kuri kunoenda sezvo vachibhadharwa nekushanda kwavanenge vaiita. Muzara yazvine Mwanaka anoti kurarama kwake semutori wenhau akazvimirira kuri kunoenda sezvo vanhu vanosiva panyaya vakavharirwa mudzimba dzavo ukuwo pasina zvinhu zvakawanda zviri kuitika munyaya dzenhau.
Matambudziko ndingangotaura kuti ndasangana nawo munguva dzino dzecovid-19. Chekutanga ndechekuti vanhu vari mulockdown, maactivities mashoma ari kuitika. Taisimbofamba uchiendawo kunzvimbo dzakasiyana-siyana uchinotsvaga nawo. Sezvandataura kuti ndiri freelance journalist, chandinenge ndanyora ndochandinobhadharwa. Asi nenyaya yekuti mastories acho aamashoma, mari yatakuwa nouya achi yaashoma, zviri izvo zviri kutikanganisawo mararamiro edu. Tinodawo chikafu, tinodawo marenta, tinodawo zvakasiyana-siyana. The other challenge yatiri kusangana nayo inyaya yekuti masources edu vamwe havasi willing kutaura. Unofonerawo mumwe mungudzo kuti handiri mulockdown, handikwanisi kutaura.
munyori mukuru musangano rebatori venhau reZimbabwe Union of Journalists kana kuti ZUJ mumasvingo vatatinda chitangu vanoti rimwe dambudziko riri kusangana nevatori venhau nderekubudisa kwemasoko panguva ino uye kushayika kwezviteko zvekudzivirira zvevatori venhau izvo zviri kuita kuti vatye kubuda panze kunoita basa ravo.
Denda recovid rawedzera mamwe matambudziko agara achisangana nevatapi venhau muZimbabwe. Chekutanga ndechekuti kunyange denda iri risati ravapo vatapi venhau vaishushikana nenyaya yekuwana information. Zvino zvabva zvawedzera nedenda iri information yacho iri kunetsa kuwana. Rimwe dambudziko guru riripo nderekuti vatapi venhau havana protective personal equipment yekuti vapfeke kuti vasabatira chirwere ichi. Sezvamunoziva kuti kune dzimwe nzvimbo muno muAfrica kuTanzania kune vamwe vatori venhau vakatofana chirwere ichi. Saka iri dambudziko rekushaya zvokupfeka zvakakwana zvokuzvidzivirira idambudziko hombe.
Vamwe vatori venhau vari kunyunyuta nekushungurudzwa kwavari kuitwa nemapurisa nemasoja vachibvunzwa tsamba dzekufamba nadzo kunyange hazvo hurumende yakapa vatori venhau mvumo yekushandisa zvitupa zvavo zvebasa zvegore rapera. Mutori venhau bepa reteu Zimbabwe Clayton Sheridan anoti mapurisa ari kutadzidza vatori venhau kuita basa ravo zvakanaka panguva ino izvo zvinotyora kodzero dzavo uye kutadzidza kufamba kwemasoko zvakanaka sezvinodiwa pakucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day.
Nhau kudzowana kwacho unenge wari kunani pari manhanzombe vanhu avo vari kuramba kutaura nesu pane dzimwe nzvimbo dzatinosvika kana vakaungana ukasvika kuda kuhwa kuti vanoziva here nezvechigwere checoronavhairas nekuti vanenge vakaungana vamwe vacho vanoramba kutaura nesu vachiti kana mapurisa akazviziva zvabuda mumapepa nhau mapurisa ane acho vashungurudza achivarova saka vanhu kutaura nesu vamwe vacho vari kutotya vachiti isu tisiri kukonzera kuti varohwa uyezve mapurisa iwavo vari kuramba vachingonetsana nevatori venhau pane nzvimbo dzakasiyana siyana vachiti hamufaniri kunge muchifamba famba zvavari kuti zviri unnecessary pamwe pacho vanogona kutoramba chero vakabudisa gwaro rarikapuwa nezmc rinova ino prescard.
Sazvigara wesangano remedia institute of southern africa Zimbabwe vagolden maunganidzo vanoti gore rino vanocherechedza zuva iri vachisuwa nenyaya coronavhairas iyo iri kutadzidza kuita vatori venhau basa ravo nemazvo mukubudisa nyaya dzezvechirwere checovid-19 zvizere. Vaunganidzo vanoti sangano ravo rakaendesa mapurisa kumatare edzimhosva ayo akapa mutongo wekuti mapurisa nemasoja asashungurudze vatori venhau apo vanenge vachiita basa ravo.
Patinopemberera zuva reWorld Press Freedom Day semisa Zimbabwe ndingada kuti mhuri yeZimbabwe izive kuti majournalist muno haana mufaro wakanyanya nekuda kwekushungurudzwa kwavanga vachisangana nako kunyanya-nyanya pamazuva akatanga COVID-19. Ndingada kuti muzive kuti for example kubva musi wa 1 kusvika musi wa 15 April takarekodha vatori venhau vakashungurudzwa vanga vachisvika ku15 inova nhamba yakakurisisa tichitarisa kuti vanhu ava vanoshungurudzwa vari mukati mekuita basa ravo muno muZimbabwe uyezve basa
mudunhu remasvingo vatori venhau vana vakashungurudzwa nemapurisa munguva yecoronavhairas uko vatori venhau vakawanda munyika vakasungwa pamwe nekushungurudzwa gore rino apo vainge vari pabasa ravo. Mumashoko avo ekucherechedza zuva reWorld Press Freedom Day gurukota rezvekufambisa kwemashoko munyika amai Monica Musango vanoti hurumende yakapa chisungo chekuti vatori venhau vaiti basa ravo zvakanaka munguva yelockdown. Vakati vakazivisa mapazi emapurisa nemauto kuti varemekedze vatori venhau kuitira kuti vaite basa ravo zvakanaka. Asi vatori venhau vanoti kunyange hurumende yakabudisa mashoko akanaka aya mapurisa nemasoja ari kuendera mberi achishungurudza vatori venhau. Zimbabwe iri kubatana nepasi rose mangwana mukucherechedza zuva reWorld Press Freedom kekutanga vanhu vachimanikidzwa kugara mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vana muZimbabwe uye kubata vanhu makumi matatu nevana. Ndakamira Studio 7 Masvingo ndini Godfrey Mutimba.
Sangano reZimbabwe Youth Council razivisa nyika yose kuti chirongwa Youth Relief Fund icho chakanangana nekubatsira vechidiki vane mabhizimisi akavhiringwa necoronavhairas chichambovharwa kuitira kuti magwaro evakanyorera atange kuongororwa. Mike Hoyo Studio 7 abata nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina kuti tinzwe zviri kuitika.
Tuda kutenda lechidiki wose waka kwanisa kutumira ma applications avo. Kunevaya vasati watumira gavatumire musi wa 4 May usatu wa shika. Kuitra kuti tange uongororwa wa nukwanisa kungi wajizo batirwa wa batirwe mkati memazuwa iwayo anotevera.
Parizu na matina wana ma applications mangani.
4,332. Mapepa yuwa ya vajinji wa rikumaruwa uyewo ku Matabeleland. Vange wa sati wa tumira mapepa akawanda. Asi Bulawayo iripo pa maprovinsi ane mapepa akawanda. Taisa matano kuti vanhu vakadai vagone kutumira mapepa avo. Kuburikidza ne ma district ne ma ward youth officers kushikira musuwa 4 May watataura nezvavo.
Avo vati vaisa ma applications avo vachapindurwa rini?
Kana tapedza kuongorora mapepa aya timufikiro rorimwe chete zvinhu zvose zvinofanira kunge zvavapo zvekuti vanhu ava vatange kupiwa dzimari dzavo. Vakaisa maapplication aya vachatanga kupindurwa kutanga musi wa 5 May kureva kuti vanenge vabudirira ndo vanozopedzisira kupindurwa, asi vanenge vakundikana vachange vachipindurwa. Saizvozvo hapana application ichanzi yakundikana. Vanenge vatadza kumita ma requirements aya vachange vachiendeswa kune mamwe mapazi anobatsira pa relief fund imwe chete iyoyi.
Chirongwa ichi chichavhurwa zvakare rini?
Chirongwa ichi chichazovhurwa zvakare mushure mekunge mari yakabuditswa nehurumende iyi yapera, kana kuti mushure mekunge maapplications akatumirwa atadza kupedza mari iyi. Zvoreva izvo kuti mari inenge yasara inogonazve kuti chirongwa ichi chivhurwe zvakare munguva inotevera.
Nhengo yesangano reZimbabwe Youth Council vasungano chisina vachitaura vari parunhare vari kuHarare naMikes Wove weStudio 7. Yashika nguwe kuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana navanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndine kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mshanganya huye ndiri muWashington, umo parizvino tiri kutetenyura tiri kudzimba sezvo paine chirwere checoronavirus icho chatekeshera pasi rose. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai nyara dzaigumbonzvanda vesangano reRosaria Memorial Trust yekwamurewa, uyezve vari ivo mumiriri weAfrican Union panyaya dzekudzivirira kurodzwa kwevana vasati vabva zera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu amai Gumbonzvanda. Mungatitsananguriro kuti kwakamira sei kwamurewa kwamuri uko panyaya yekushungurudzwa kwemadzimai nevanasikana vechidiki panguva ino yekuvharwa kwenyika nepamusoro pechirwere checoronavirus kana kuti COVID-19.
Tiri paCOVID-19 kunyanya tiri mulockdown muno muZimbabwe, tiri kusangana zvikuru nedambudziko rekumbunyikidzwa kurwisana nemirishonga mudzimba. Kuno kwantiri kwamurewa tagamuchira makeses akati wandei evasikana vari kumbunyikidzwa, vamwe vachimanikidzwa kuroorwa, ari kusvika kuRosaria Memorial Trust Center kwedu tichifamba muzvipatara matiri kushanda tiri tichibatsirana neveministry of health pane zvecovid. Izvozvi tiri kugamuchirawo mashoko ekuti vari kuwanawo maripoti kumakliniki ikoko evanhu vari kuuya vanenge vasangana nemhirishonga mudzimba.
Mungati zvii zviri kuita kuti huwandu hwedambudziko iri hurambe huchikwira?
COVID-19 iyi tagara tine mhirishonga mudzimba asi yave kutowedzera sekuti vanhu vakangogara vari pamwe chete, havana dzimwe nguva havatorina chekudya mumhuri hakuna kumabasa kwekuenda saka izvozvo zviri kukonzeresa kuti vanhu vabva vanyanya kuzoshushana mudzimba umu tiri kuona zvekuti kazhinji nekuti tiri palockdown vanhu vari kubva vazoshaya kuti vangaripota kupi vangatizira kupi vangawanira batsiro kupi asi isu tinokoshesa zvikuru kuti chero tiri palockdown munhu afanire kufira mumba uye hatifanire kunge tiri kurwisana tiri mudzimba
vanenge vasangana nedambudziko iri madzimai nevasikana vanofanira kuita sei pane masangano here anoshanda achibatsira vanhu kavanenge vasangana nedambudziko iri
kana munhu asangane nadambudziko ngatitsvage nzira yekudzivisa ngangari village health worker kana sabhuku kana community care worker ari padhuze nemi isu veruzareya memorial trust tiripo kuramba tichitsigirana nemi tikuziva hurumende yezimbabwe nedzimwe hurumende dzese dzemuafrica dziri kunyanya kusimbisira zvikuru panyaya yekuti tidzivirire mhirizhonga iyi tine maorganization akasiyana siyana emuno muzimbabwe vana musasa project zimbabwe women lawyers association vana wilsa vana legal resources foundation namamwe vana helpline vari kuedza kubetseredza saka ngatiregei kugara takatarisana nemhirizhonga mudzimba asi ngatiripotei
zvii zvamungakurudzire vese vakateerera vangange vakatarisana nedambudziko rekushungurudzwa vangange vari madzimai vanasikana kana ivo varume
tinotikoshesesa ndechekuti ngatiedzei kudzivirira mhirizhonga tichidzivirira covid-19 zvinokosha kuti tigare tichiwirirana mudzimba umo tine yanano tisina bongozozo tisina mhirizhonga sekuti mhirizhonga pache zvayo inoita kuti vanhu tisanyanye kuchengetedza inonzi social distancing inoita kuti vanhu tigare takasuruvara uye kuti dzimwe nguva munhu anozoshaya kwekunyatsowana batsiro ndokunge ari kure nezvipatara kure nevangamubatsira ngatidzivirirei zvikuru mhirizhonga patiri kudzivirira covid-19
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai amai nyaradzai gumbo nzvanda kunge manga muinesu pana pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous nechirongwa chawapakurira vateereri nhasi iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives
tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muWashington DC nhasi tiri kuenderera mberi nekutarisa kutapuriranwa pamwe nekuongororwa kunoitwa utachiwana hwecoronavirus kuti munhu azowanikwa aine chirwere checovid-19 muhurukuro yedu tina Dr. Natsai Zhou Chidavaenzi vanovenyanzvi mune zveutano vari chiremba muPhoenix muArizona muAmerica regai tinzwe vachitanga nekutsanangura pamusoro pekuongororwa kunoitwa vanhu yatingati testing tinzwe kuti vari kugutsikanawo here nemabatsiro ari kuitwa urongwa ihwohwo zvikuru takatarisa kumusha kuZimbabwe
ineno somunhu anoita zvetracking specialty yangu yandoshanda is public health iye zvino although ndine clinical experience ndinotozoshandapo but iye zvino ndiri kushanda mupublic health community pandakanzwa nhamba dzokumusha vokutanga vatakanzwa vakashaya and pandakanzwa tiri wananga pakulondon wananga pakunew york zvakandisa kuva netariro because ndakati as long as we know kuti zvabva nekupi tinotibatsira kuti tive more controlled tandaigara ndichitaura kuti zvingandityisa is kuzwa kuti munhu ari somewhere kureserva somewhere ikoko muzimbabwe asina contact kunze asina mbowana munhu auya azomuvhizitira kubva kunze asina mbofamba kuenda kusouth africa kana kuiven kuenda kuharare tongozwa kungoti anayo corona and I don't know kuti statistics dzacho pano kuti tracking dzacho vanodziita se nokuti izvo ndozvatinoita tinotracka kusvika tasvika pa last contact lakini zvino tangonzwa kuti mune munhu ari positive next week yedu tinofunza kuti pana anomuziva here pana akataura naye the last 14 days anogara kuerea kupi anoshanda kupi tine vamwe vedu here rudzirwa muno mapaje kana kuti vamwe vanoshanda kuno vakamboenda ikoko kwana kwaanonzi anoshanda totreka toasesa vanhu vavo toaudza kuti garai hakuna pamunoenda ku 14 days tichiona kuti muchaita masymptoms here kana musina masymptoms garai 14 days ainoo kumusha vari kuti 21 days
tiri kunzwawo Dr. Joe uchida vaenzi kuti vamwe vanenge vatomboongororwa vachiwanikwa vaine utachiwana kana kuti vaine chirwere checovid-19 vari kuzopona kana kurecover zvii zvamungataura pamusoro pazvo
nyaya yokurecover isusu kuno hatichaiuse kuamerica healthcare providers because kuri kuwanikwa kuti vamwe vanonzi vakarecover vari kuwanikwa vachidini vachitesta again later ndeimwewo nyaya
tiri kunzwawo kuti iwo matest kits zviri kushandiswa mukuongorora vanhu ivavo zvimwe zvacho zviri kunzi nevamwe zvinogona kupa yatingati maresults asiri chokwadi kiti iyoyo kana kuti chashandiswa mukuongorora kuti munhu ane utachiwana here chopa dudziro isiri chokwadi
ehe izvozvo zviri kunaitwa just like any business vanhu vanofanirwa kuusa matest ari credible anobva kumacompanies ari credible just like anything kuchavana vanhu vachada kugadzira mimishonga yavanoadvertisa isina kunyatsotestiwa kuona kuti sensitivity yacho or accuracy yacho iri papi anzvoti mawana ndo zviri kunetsa saka kumusha handizivi ndakatombobvunza hama yandoenda kunza kuti ko matest amunouse chii because pano isu takanetswa necouncil kuti matest amuri kuusa tiri kunzwa kuti chii kune matest asiri accurate kana kuti asinganyatsi muri kuusa matest anobva kucompany dipi dziri credible ari approved here necdc saka that's number one kuti tizive kuti matest anenge achishandiswa muma different areas even muno paamerica kuti vanhu vari kuatengeka kubva kucredible so that's number one number two ndeyekuti what tests are they using basically right now matest ari kushandiswa i2 yavanoti rapid test iyo yekuti maresults ari kubuda in a few minutes in 15 minutes and then kuna amwe anotora mazuva akati kuti kuda 2 or 4 depending neload yekwaari kuendeswa saka the test they done differently this is something that's testing chino chichwa but as you go you accumulate data you accumulate information inozokuita yekuti muchinje maitiro saka the scientists people have to be open divadzive kuti takuchinja zvinhu because ivirus iri kuchinja
manga makateerera kuna Dr. Natsai Joe chidavaenzi vana vechiremba nyanzvi mune zveutano vari kuPhoenix mudunhu reArizona muAmerica muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC
Ateereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchisitumira email ku studio7@voanews.com. Simirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Zvongo yedu yapera rikaitimbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri 34 kwete 40 vayakazivisa mari mwezuro munyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana vatsanangurira veruzhinji zvakapa kuti hurumende iwedzere mazuva enational lockdown vatori venhau vocherechedza zuva reWorld Press Freedom mangwana. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Rachel Oto, ndiri muWashington DC.
Sokuizika tisenda bakuvi